Ongororo yaitwa nestudio 7 nhasi mudunhu remasvingo yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange vanga vasina kubhadharirwa mari idzi. Asi vana ava havana kutanga zvidzidzo zvavo sezvo vadzidzisi vakawanda vanga vasiri pabasa. VaEston Matthews avanodzidzisa pachikoro cheZaka Primary School vati vakundikana kuenda kubasa nekuti vange vasina mari yebhazi uye yekubhadharira vana vavo chikoro.
Vadzidzisi vakawanda vatadza kuenda kumabasa nhasi musi wekuvhurwa kwezvikoro mudunhu remasvingo. Vazhinji vatadziswa kuenda kubasa nekushaya mari yekukurisa mabhazi yekubhadharira vana vavo fizi yekuti vaende vakabata chokunodya mberi. Isu sevarairidzi vanoda basa ravo uye vane rudo nenyika yavo tinoti dai hurumende yakasira kunzwisa dambudziko redu. Vatipa mari inoenderana ne 450 to 500 US dollars yataiwana munguva yakapera.
Mumwe mudzidzisi aramba kudongwa zita rake ati kunyange aenda kubasa haana kudzidzisa vana sezvo vana vaswera vakangogara.
Zvedu kumabasa tichingondeya ndeyawo kungoti tingoonekwa kuti tiripo nokuda kwokuti hurumende yedu inogona kutidzinga mabasa vasingatereri zvichemo zvedu. Saka tanga tichingovapo tingokwidza nokudzira. Kunyange vakuru vedu vebasa vepublic service vanga vachisvika zvavo havana kukwanisa kuzviona nekuti tanga tichingovapo tingoita kuti zvinhu zviite sekuti zviri kuendeka. Asi icho chokwadi chekuti hurumende inoisa zvitanda munzeve panyaya inongori pajekere rekuti hatina kupuwa mukoro unotikwanira, tiri incapacitated.
Masangano anomirira vadzidzisi akaita sere Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ akaita chisungo chekuti nhengo dzavo dzisaende kubasa panovhurwa zvikoro nhasi. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zvovo vati chisungo chavo chabudirira zvikuru nhasi.
More than 80% hadzina kuenda kumabasa. Asi kana tikazohurengedza navamwe varairidzi zvikuru sei maurban area tinoona kuti participation yanga iri very low, iri pa50%. Patikaenda kumaruwa tinoona kuti participation yanga iri more than 80%. Kune manyepo ambotaura uchinzi maheadmaster akapiwa mavhucha anozopiwa maticha. Saka maticha akawanda mamwe aenda achifunga kuti kuna mavhucha anotorawo kuda vana vavo vangadyawo. Kozoti kune masiaiwo anga achifonera kuti zvevarairidzi vamwe zvikuru sei vari muurban area vachiti ngavaende kuzvikoro, kana vakatadza kuenda kuzvikoro vanodzingwa basa nokuti havana kusaina mapeshi. But isu tichitarisa overally ndinofunga kuti nhengo dzedu dzatevedzera chisungo chatakaita mangwana. Vakawanda vanga vaenda vachifunga kuti kuna mavouchers vanenge vasikowo kuzvikoro.
Mukuru webasa mubazi rezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZDS Chitiga varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi. Asi vamwe vabereki vanoti kunyange vana vasina kudzingwa vari kuremerwa nekutenga mabhuku, makavha pamwe nemayunifomu ayo ari kudhura. Bazi rezvedzidzo yepasi rakarambidza zvikoro kukwidza mari chiti vashandise yegore rapera, izvo zvaita kuti vana vazhinji vasadzingwe muzvikoro nhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.